Zvakare mhuri yavamasaya vainnocent konese vaudza studio 7 kuti iri ndiro danho ratorwa nemhuri uye postmortem iyi yave kuzoitwa paina vana mazvikokota vachasarudzwa nemhuri.
Takafunga postmortem ichaputisiyaitwa mangwana, asi uzvinge chimwe chembawo anenge aripo achiona zvinenge zvichiitwa tiine mukana zvakare wokuti uzotsvagawo kuti postmortem iyoyo ripoti yasvika nechiri yabuda. Tichaisakufanana mazvikokota vatinotsvagawo vanotarisisa kuti inenge yakamira sei. Zvipatara ritasiwa zvakati wanei pamusana perechitiko chakaitika kune mushakabo.
Vagonese vati vatora danho iri nekuda kwemashoko asina maturo ari kutaurwa nevamwe vatsigiri vezanu PF nehurumende kuti bato reTRCC riri kutaura manyepo pane zvakaitika.
Nei vanenge vari vakarerekera kuhurumende kutanga kuburisa zvinhu zvekuti aiwa vanhu veTRCC vanhu veopozitira nesivhosaiti vari kufeka maobjection inzi tinenge tiine hombo watinenge tichinatsoona kuti munhu akarohwa, munhu akakuvadzwa kune vamwe vakambopambwa kumashure. Saka pandozvi zvoda kuti zvichekese kuitira kuti zvinhu vezimbabwe kuzive panenge pakamira chokwadi.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yeTRCC uye vari kushanda nemhuri panyaya iyi vari kukanzura weward 21 kumabhuku vaAlexio Nyakudya. VaEdward Masaya, mukoma weMufi, vaudza Studio 7 kuti nekuda kwehurongwa hutsva uhwu munhina wavo haachachengetwa mangwana.
Postmortem haichaitwi nhasi nekuti kune zvoda kuti zvitariswe nevakasiyana siyana pakuitwa kwepostmortem. Saka kuti vese vapo zvinenge zvichitowanikwa mangwana nekuti zvinhu zvese zviti nenguva yakakwana.
Vati shure yavo kuti mapurisa achaita basa ravo nemazvo nekusunga vanhu vakaponda munin'ina wavo pamwe nekuvaranga zvakaomarara. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vange vasati vasumwa nezveurongwa hutsva uhwu pataenda pamhepo. Mutungamiri weTRCC Nelson Chamisa vange vakatarisirwa kunobata maoko kumhuri yekwaMasaya nhasi. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mhuri yavaMasaya yakasununguka kusarudza zvainoda kuti vazive chokwadi chakaitika kuhama yavo.
Izvo zvinhu zviri pamutemo zviri mukati mesimba ravo semhuri kuti vaite. Isusu seZANU PF totoda kuti chokwadi chibude pachena tizive kuti zvakafamba sei. Inhau iri kutodawo yakatotibata pamwoyo nekuti munoziva kuti vamunangagwa vakati havadi political violence, vamunangagwa vakati havadi mhirizhonga. Saka seZANU PF tisita kuti tikasikewo taziva kuti chii chakaitika uye kana pane roko rwemunhu munhu iye akasika yabata.
VaMasaya vakapambwa pamwe chete navaJeffrey Kalosi avo vakawanikwa musi wemugovera vakarohwa zvakaipisisa. Vakakandwa papurazi reChagwino uye vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori pamwe nevatsigiri veZANU PF. Mhuri yavo yakazokwanisa kuvacherechedza nezuro kuti ndivo mushure mekunge mudzimai wavo azoenda kuchipatara cheparinyatwa uko kwakachengeterwa mutumbi uyu. Vaviri ava vakapambwa apo vaitsvaga rutsigiro rwenhengo yebato ravo vaFabian Munyaradzi kufa kutizwi avo vari kukwikwidza musarudzo yeby-election kumabvuku Tafara munazvita. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi ndivasikotisa kupwanya veZANU PF pamwe navaDavid Chitembe vebato rechangu chimuti chapinda chapinda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.